Inguwa zima buda zwa uri musuwe chishanu apa ujewake miumela mkoma nane makore gumine mavire kubere kwa ashino taswa baskuru rake kuenda kuchikoro achiva pa mshapano gara na mbuya wake kumaruwa ikumavale kuwange district mudunure matewele north. Risne ine kuta akwanzo gara pachigaroche baskuru rake sezo mumu wake uri mdiki choake mano ratiza kufara kukuru achichova baskuru rake jine simba uye mnzirano fura adzidzane chitsama varikufamba netsoka vamwe vashoma vachimhanya kuteverana nebaskoro rake. Joakim ndemumwe wevana zana vemuzvikoro zvishanu zvemuhange district nezviviri mucholocho district vakapiwa mabaskoro pasi pechirongwa chekubatsira vamwe vana vanoshaya vanogara kure nezvikoro chiri kuitwa neboka reZimbabwe National Wildlife Authority kana kuti ZimParks richishanda pamwe nesangano reInternational Fund for Animal Welfare kana kuti IFO. Mbuya vaJoakim amai Spiwe Moyo vakaudza Studio 7 kuti iwo nevamwe vagari vanogara vachityira upenyu hwevana vavo nekuda kwemhuka dzinorura munzvimbo iyi. Mtezeri wasachigaro wekanzuro yeHwange Rural District Council vaVulindlela Gasela vanoti sezvo zvikoro zviri kure vana vari munjodzi nekuti vanodarika nemumasango ane zvikara.
Wadhi yangu iri kumatedzi uko ndine muganhu neNational Parks. Tine zvikoro zvinosvika izvo 6 pawadhi pangu. Mimi misha iri kure nezvikoro zvetu. So tine tambudziko rakati oh. Pakufamba, distendi ya inofambwa nevana, pechivwa kumba vechenda kuchikoro.
Muzvidzidzo zvavo, vaname muzvikoro zvemuhange, vanodzidziswa nezvemhuka dzesango, kusanganisira zvavanogona kuita, kana vachinge vasangana nemhuka idzi, nekuti kusangana nadzo, chinhu chinogona kuitika chero nguva. Ishe Dingani Nelukova wekuhange vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti vanhu vari kuvhiringidzirwa upenyu hwavo nemhuka dzesango riri kukura.
Mhuka dziri kunoku dzakunesesa peshare shumba inopinda mudhangara ravanhu kuhura dhonge ng'ombe mbuzi. As I'm telling the truth, it is a zuru ng'ombe yanga karumu. So ndiye conflict yacho too much nemhuka idzi. So ziri kuuya mumisha manje these days injuring people. Saka still we are conserving guys tukara nazo vabasira chaizvo vana vanobva kure vanomuka makuseni kudzokera futi usiku saka kana ana baskoro zvakadai zvichava yamura chaizvo.
Kunze kwekupa vana vechikoro mabaskoro, ZimParks nesangano reIFO vari kubatsirawo vamwe vana nekuvabhadharira mari yechikoro kucheresa zvibhorani zvinobatsira vagari kuti vawane mvura uye kuitira madiridziro pamwe nekugadzira matanga anobatsira kuti zvipfuyo zvevagari ava zvisadyiwa neshumba kana mapere. Vasimba Rashe Chiseva ndio mukuru mukuru wezvirongwa zvekudyidzana nevagari musangano reIFO. Vanoti donzo guru rezvirongwa zvavari kuita mushandira pamwe nazvo neveZimParks nderekuti vabatsire kusimudzira upenyu hwevagari.
Maprojects anoitwa anozama kuumbiridza nekudyara batira pamwe chete kuti zviwanikwa zvesango zvinosanganisira masango, miti, uswa nemhuka pachizvadzo dziwane kugara kwakanaka uye vanhu vari munharaunda idzo dzimwe chete idzodzi vawanewo zvinobatika zvinoumbiridzawo nekuvandudza upenyu hwavo, iyo yatinoti muchirungu promoting of harmonious coexistence.
Asi vamwe vakaita semutauriri weZimParks vatinashe farao vanoti zvave kuda kuitwa neBritain kurambidza kuti mhuka dzakaita senzou idzo dzawandisa musadak dziurayiwe kuchapa kuti kunetsana kwevanhu nemhuka kuenderere mberi.
Rapfuura ra 2023 vanhu vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge vasangana nemhuka dzemasango vanosvika iwo 50. Uwandu uhu hwatidererei kubva pa60 nemanomwe egore rapfuura ra2022. Asi zvinoramba zvichitishungurudza nokuti vanhu vakaramba varoramba vachikwadzwa nenyaya yemhuka nekuti padzinenge dzichashaya mvura madzinogara dzinofamba nzendo dzakareba dzichitsvaga mvura ndopadzinosangana nevanhu poita makwikwi pakati pemhuka nevanhu vese vachida mvura kana chikafu. Ndodambudziko ratinaro.
Vamwe vari kupikisa danho rekuda kurambidza kuurayiwa kwemhuka vanoti nyika dzakaita seAmerica neBritain hadzitevedzeri zvadzinoparidza sezvo idzo dzichitendera kuurayiwa kwemhuka dzinenge dzawandisa munyika idzi. Asi nyika idzi dzinoti mhuka dzakaita seshumba nenzou dzikanzi dziurayiwe dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose. Ndakamirira Studio 7 pamavale Primary School kuhwange, ndini Kudzanai Musengi.